kudzokera kwedu kwashopita apa takumbira mvumo kuNew York Police Department uye zvee tichatendera nebato reFederal Bureau of Investigation iro rwunzi FBI takumbira kuti panosvika mutungamiri weZimbabwe iwo vamunangagwa tikwanise kuratidzira paairport apa kuitira kuti veunga vaone kuti vana veZimbabwe vari kutambudzika.
Zvinhu zvikuru zvamuri kunyanyonyunyuta nazvo zvaita kuti munenge muchida kuratidzira uku
pakunyunyuta kwedu tine vana vari kubata chibharo vana Suzeni Mutami, tine vanhu vakasunga matorongo vana Job Sikala, tine nyaya dzekukura kuti zvina kupera, tine maogasi shooting akaitwa muna 2018 nanhasi asati vagadziriswa, tine mamishomu vanhu vari kungoshungurudzwa chete nezvanopiekwa vachingourayiwa 2008 vanhu vakasara vakangokwara nanhasi zvironda zvacho zvasati zvapora. Saka hatingaregeri kuti toropinda makwikwi a 2023 dzichagadzisa zvose izvi zviri kumashure. Saka toda kuti panguva pakusvika vamunangagwa vanyatso kuona kuti no mhuri yeZimbabwe haichazvidi, nyika yose iri pasi haichazvidi.
Sei musina kunge makatora mukana wekuratidzira muri kuZimbabwe pane kuti munge muchimirira kuzoratidzira mave kuno kumusangano weUnited Nations?
Tiri kuZimbabwe ukada kuti ukumbire kuti vanhu ngavaungane tinorambidzwa nemapurisa, tikada kuti vanhu vakwanise kuungana unoona vachikanda pabhomba zvokuti sunoona tikaurava ivo vatungamiri vachamisa vachishungurudza vachivhiringidzwa nezanupf pasina zvezvichiitika. Uye zvekare muZimbabwe kuti titaridzire nguva dzokwose tatanga tigare pasi tikwanise kuwirirana panguva tiita tichiwirirana nezanupf vari kutikanganisa nguva dzose. Saka zvatiokumbira ndezvokuti bato reUN ndorokwanisa kugadzirisa zvokushungurudza Zimbabwe zvose dzikazvienda kuau nekusadak nokuti tiuye galaxy session yeUN kusvikira tasvika makwikwa emisiteni eZimbabwe.
Mune mamwe mapato amuri kubatana nawo here mukuratidzira kwenyu?
Zvakakoshesa kunyanya sereki asina kukoshesa bato redu pakuratidzira apa. Tati sevana veZimbabwe mumwe chete kana akachema tese tochema, tofanira kubatana nokuti tinoda kukoshesa zita rebato kuti People's Patriotic Party. Harikoshi pari zvino, chiri kukosha chakanyanya pari zvino ndechekuti urongwa hwatinawo ndiwe munhu wese ndiwo mukana uchete watapiwa uyu wekuti tikwanise kugadzirisa zviri kunesa muZimbabwe. MuZimbabwe toda mareferendamu nemareformu. Saka UN iri rogona kutibatsira kutungamira ipapo, uyezve Security Council yeUN inogona kupa mvumo kuICC kuti aiwa munhu uyu ngabatwe ngasungwe nokuti mhosva dzacho dzakawandisa sereki. Saka tikatarisa tikati nezvePeople's Patriotic Party tetisinyepa zvokuti munhu kana asedzera kuti moto wapinda mumba tapindwa nemuwengi vana vese veZimbabwe ndaropasani hazvakwanisa kuti vebato ripi kana tiripi nokuti hazvishungurudzinini. Saka nyarira panguva ino mangwana akapindiwa nemuwengi munhu wese anongonyarara, asi nyaya yekuti munhu wese ngatibatanei tikwanise kubvisa muwengi akwanise kusungwa vamunangagwa tikwanise kuona uye zvekare mareformu achikwanisa kuitiwa nyaya iyi ngaigadziriswe. Hatiri kuroimbwa tiridyamupinu.
Totarisa iwo kuratidzira kwamuri kuita uku, muri kuratidzira muri panze penhandare kana kuti muri kutopinda mukati menhandare yendege?
Takwanisa kupiwa munhandare yendege, tapiwa terminal 4, takapiwa vanhu vanogona kunomira ipo paya kuti nhamba iyi inenge yatikana vanomira pa terminal 4 pa John F Kennedy Airport.